Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechitatu, kurume 28, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington, D.C. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubatanidzwa weMDC Alliance unoti hausati waona zvichemo zvebato reTransform Zimbabwe iro rinove imwe nhengo dzemubatanidzwa uyu.
MDCT vakanga vachiita maprimary elections kuma areas kana kunzvimbo dzakapiwe Transform Zimbabwe nemamwe maalliance partners. Saka ndika ndoshi yuto chikuru ichocho chakanga chichibva kuma province.
Mutungamiri wenyika vaemazene munangagwa votarisirwa kushanyira nyika yeChina mukuedza kwavo kukwezva vekunze vanozosima mari munyika. Nhasi tichakupai zvinobva kuvateereri veStudio 7 muchikamu chedu chesocial media chatinopiwa naMavelas Muhlanganyauye. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance unoti hausati waona zvichemo zveimwe nhengo yemubatanidzwa uyu Transform Zimbabwe iyo iri kunyunyuta kuti imwe nhengo yemubatanidzwa uyu MDCT yave kutodoma nhengo dzebato rayo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mumatunhu anonzi akapiwa Transform Zimbabwe pasi pechirongwa chekushanda pamwe chemapato aya. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakaudza vatori venhau kuti musangano wekongresi yebato ravo wakaitwa mukupera kwesvondo wakaratidza kusafara nenyaya yekuti MDCT yave kutodoma vanhu vachaimirira musarudzo mumatunhu ayo. Vakati vakatokwidza chichemo ichi kuMDC Alliance.
Tine matambudziko atiri kusangana nawo anosanganisira kuti patori nevamwe vakatosarudzwa kumirire MDCT munzvimbo dziri kumirire Transform Zimbabwe. Saka izvo takazvikurukura tikaendese dokumendi rezvinyuto zveTransform Zimbabwe kualliance kuti zvinhu zvigadziriswe. Zvikasagadziriswa, Transform Zimbabwe inozobva yazogara zvakare pasi kuti yoita sei kuti ipfuurire mberi.
Asi vachitaura vakamirira mutungamiri webato ravo reMDC vaWashme Ncube, avo vanhu vemutauri weMDC Alliance. Mutauri weMDC vakurawo nechiwai vati sekuziva kwavo vakuru vakuru muAlliance havasati vawana chichemo cheTransform Zimbabwe.
Ichocho chunhu chisati chasvika kualliance. Chatinoziva chatakaita ndechokuti takabvumirana kuti pati imwe neimwe ichange ine maconstituency api. Ndiwo havanotarisirwa kuti vanofarira kunge vachikondesta. UMP ndofunga zvichidzika kuukansela. Saka hatitarisiri kuti imwe pati inge ichipinda mune imwe pati. Zvatakasainira ndo zviripo.
Chimwewo chisiri kufadza veTransform Zimbabwe ndechekuti pazvigaro zvese gumi nezvipfumbamwe zvenational assembly zvakapiwa bato iri hapana kana chimwe chiri mumatunhu ekumatebeleland ese ari matatu. Asi vachiwai vati mapato ese ari mubatanidzwa weMDC Alliance akagara pasi asati abuda nechisungo icho vakabvumirana vese.
Mazivira atinoita toziva kuti Transform Zimbabwe yakapuwa maconstituency avo andoziva kuti anofarira kunge achisvika 19. Saka mazivira andoita vakatosaina vakaratidza kugutsikana vakatenderana nazvo. Hatisi kuziva shoko rechinyunyuto ravanotaura kusvika tagamuchira chinyunyuto chavo chotorwa kubva ipapo.
Mutauri weMDCT Muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasingataurire MDC Alliance bato ravo rinoremekedza mubatanidzwa uyu uye riri kutevedza zvese zvakabvumiranwa pasi pavo. Vati nekuda kwaizvozvo bato ravo haringasarudze vanhu kuti vakwikwidze munzvimbo dzakapiwa mapato avanoshanda nawo. Vangari Bvume vanoti Tariro yavo ndiye kuramba vari muMDC Alliance uye vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe mukati mesvondo rinotevera.
Achatiri kutotarisira kuti chinzwe ndezvekuti zvinhu zvigadziriswe munguva pfupi pfupi inotevera. Kana zvisina kugadziriswa munguva pfupi pfupi inotevera, zvinokosha kuti zvitogadziriswa isuo tipe feedback kuvanhu kuti aiwa zvinyuito zvenyu zvakagadziriswa. Saka tiri kutarisira kuti mukati mevhiki kana vhiki nehafu zvinyuito zvese zvinge zvagadziriswa.
Vanongorora zvimatongero wenyika vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti matambudziko akadai anowanikwa pamibatanidzwa yese uye anogadzirika.
Saka vanofanira kunge vachiziva kwavakananga nezvavari kuda kuita. Ndosaka tichiti vatungamiri vemapato iwaya ngava vanobatana vachinzwisana kuti vofamba sei panyaya yematambudziko ataurwa netransform Zimbabwe nevamwewo vari kugunununa panyaya dzakasiyana siyana.
Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira Crisis in Zimbabwe Coalition vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vatungamiriri muMDC Alliance vagadzirise zvichemo zvenengo dzavo.
Semusangano mukuru wakadaro unowana panogumana mapfiwa. Zvatinokurudzira ndezvekuti kana mapfiwa yagumana, utungamiri ngaugare pasi.
Mamwe mapato ari mubatanidzwa uyu anoti People's Democratic Party, ZIMPF, Zanu Ndonga nemaut racial Christian Democrats. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichere panyaya iyi, mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti bato ravo rakashandisawo mukana wemusangano mukuru wekongresi yavo yakaitwa mukupera kwesvondo kusarudza utungamiri huchafambisa basa kwemakore mashanu anotevera. VaNgaruvhume vanoti vakabudawo negwaro rezvavanotarisira kuita kana vakasarudzwa kutungamira nyika iro rinonzi Ignite. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvisungo zvakainzwa zvatakabuda nazvo, chekutanga tingati isu takaita sarudzo yekusarudza vatungamiri veTransform Zimbabwe vachange vachitungamira bato kwemakore mashanu anotevera. Saka ndo chimwe chezvinhu chatakabuda nacho kuti takawirirana sebato reTransform Zimbabwe pavatungamiri vachatitungamira. Iniwo ndakasarudzwa kuva Transform Zimbabwe president kumakore anotevera mashanu. Takalonja kana kutakaburisa document redu, chinyorwa chedu chinonzi Ignite, chekuti ichocho ndo chatakataura nekutsanangurira vana veZimbabwe kuti zvii zvatinokwanisa kuita kana vachinge vasarudza vatungamiri veTransform Zimbabwe munzvimbo dzavo dzakasiyana siyana. Saka takabudisa policy document iroro rinonzi Ignite. Chechitatu, bato reduwo rakagamuchira zvakabve kumaprovinzi edu atakanga tinawo pamusangano. Tanga tine maprovinzi anosvika 13 anosanganisira provinzi yedu yediaspora yekusouth Africa. Ipapo zvatakaita ndezvekuti vakatipa zvavanotarisira kuti musangano weTransform Zimbabwe ufambe wakaita, uyewo vakatipa maringe nemashandiro avari kuita kunzvimbo dzavo nematunhu avo nenyaya yealliance. Saka pane zvisungo zvavakatipa provinzi imwe naimwe kuti Transform Zimbabwe yoita sei ichipfuurire mberi iri mualliance. Chekupedzisira, pakavawo nechisungo nekuwirirana kuti bato reTransform Zimbabwe kuti rikunde kana nekubudirira pasarudzo dzinotevera zvii zvarinofanira kuita. Saka pakaumbwa roadmap yatakaita isu yekuti tinofanira kufamba sei kusvika tasvike pasarudzo ya 2018 uno. Saka ndingati ndo zvimwe zvezvisungo zvikuru zvakabuda ipapo.
Vanga vari mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare muHarare neStudio 7. Vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vanoti rwendo rwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rwukuenda kuChina kubva musi wa2 kusvika musi wa6 kubvumbi, uko kwavakakokwa nemutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping nderumwe rwevachashandisa muchipatapata chavo chavari kuita chekuedza kugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika kuti nyaya dzeupfumi dzigadzirisike nekuchimbidza. Bazi rezvekunze kwenyika muChina rakaburitsa mashoko nezuro ekuti hurumende yakakoka vaMnangagwa kwemazuva mana. China yanga yagara ine hukama neZimbabwe mune zveupfumi mapazi akasiyana siyana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Chikanai Masiya, kuti tinzwe mafungiro avo mune zvenyaya iyi.
Ukama hwedu neChina tinoda kuti tihutarise kubva pakapinda vamunanga gwapa, kuti sei vachinge vanova vanodaidzwa daidzwa, not only kuChina asi nekunana Britain, uko vari kunzi maminista akatosangana navo kubva pavakapinda muchigaro. Nyaya iripo ndeyekuti mukatarisa kudzokera kubva kumashure, vanhu vanga vaneta navamugabe, including international community yacho. Saka yakanga international community inosanganisira vana China nana Britain dzakanga dzidzaa nema alternatives adzaisa kuti dzigone kuwana umwe munhu anotungamira pachinzvimbo chava mugabe. Ende mukatarisa mumagwaro atinosangana nawo, vamunangagwa ndo vakanga vachinge vari favored kuti vando vanoita takeover kubva kuna vamugabe. Britain inotonzi yakatomboisa parutivi $2 billion yekuti vaone kuti vangabvisa sei vamugabe vaise vamunangagwa. Chinawo yainge iri iyo inofunga kuti vamunangagwawo vangatungamira, nenyaya yekuti vamunangagwa vaita restorwa semunhu anonzi reformist pachirungu.
Izvo mafambiro avari kuita vamunangagwa mangwana vakwira ndege vadzika, zviri kubata papi kuzvizvarwa zveZimbabwe? Zvinovasiya zviri papi kunyanya kuhomwe yenyika uku?
Kufamba kwakagara kunyange panguva yavamugabe yavaitonga, kwaitora mari yakanyanyisa kubva mupublic purse, kubva mumari dzemataxpayers. Tichitarisira kuti production yeZimbabwe yanga yaka isina kuti sunungukei, yairamba ichidzikira, naizvozvo zvinoaffecta mataxpayers. Asi tikatarisa kwavari kufamba vachienda nevanhu vavari kusangana navo, vanhu vanga vagara vakatarisa sezvandambotaura kuti vamunangagwa vakapinda zvingaita nani ukama hwavo neZimbabwe. Zvekare vamunangagwa ivo vanomanikidzira kufamba nokuti vari kudaka kuita macorrections kubva pane zvaitwa navamugabe.
Iyo China iva dzimwe nyika ndinonzwa dzichinyunyuta kuti ine ushamwari hwechikunya nguvo hwekuti inouya yotora zvose yodzokera, inosiya Zimbabwe iri papi nyaya iyi?
China yagara ndo zvainoita, zvokuti kana mukatarisa kana kungava muconstruction chaino, kana ikauya ichikuvakira kana madhamu chaiwo, kana varume vanenge vachisunda mabhara vanenge vabva kuChina, mari yokuti vakuvakire dhamu iroro inenge yabva kuChina, makwereteswa nebhenki rokuChina. Saka imari inenge isingauyi mumaoko enyika. Saka hakuna chinosara chiri mumaoko ehurumende dzinodzivisana neChina.
Vanga vari Dr. Chikanai Masiya vachitaura vari parunare vano muPretoria kuSouth Africa, naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yava Donald Trump iri kupeta chirongwa chaichengetedza zvisvarwa zveLiberia zvaigara muAmerica kuti zvitsaburitswe munyika iyi. Asi chirongwa cheDeferred Enforced Departure, icho chaitarisirwa kuguma musi wemugovera, chichawedzerwa negore rimwe chete sechikamu chekupeta nacho chirongwa ichi. Sangano reHuman Rights Watch iro rine muzinda muAmerica rashoropodza zvakasimba Turkey nekuwanda kwevanhu vari muusungwa nekuda kwezvavanoisa pamadande mutande, vachishoropodza urongwa hwenyika iyi huri kutungamirwa nemauto muSyria wekurwisana nechikwata cheKurdish. Gavuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanoti vanomira negwaro ravakaburitsa revanhu vavanoti vari kubira nyika mari vachiendesa kunze zvisiri pamutemo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakaburitswa iri riri kushorwa nevakawanda vanoti vaitarisira kuona mazita evakuru vakuru vezvematongerwo enyika, sezvo vakawanda vavo vachinzi vanoendesa mari yehori kunze kwenyika. Asi vamangunja vanoti vanomira negwaro ravo, sezvo zviri kuita makambani aya nevanhu ava zviri kuita kuti vanhu vashaye mari munyika.
Ndudze kuti pana handiani munhuripo ari kunoita iwo. Ndudze munhu acho kuti yaikosaunda wena iwo.
Panyaya yekuti pane vanhu vari kufungidzirwa nevakawanda kuti vari kuita zvehori vachiburitsa mari, vamangunja vanoti kana pane anoziva vanhu vacho ngaamangare.
Matikona vamwana asipo, amazuva ndiyo nanhare. Munoziva imuka asipo da, tipe makaunti acho, ndivanhu acho.
Mumwe mugari wemuchinhoi vaJasper Kaondera vanoti gwaro rakaburitswa harina mazita evanhu vanofungidzirwa kuti vane mari yakawandisa kunze kwenyika. Vakaondera vanoti zviri pachena kuti vanhu vakatiza munyika vakaendesa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo iyo yavave kushandisa pari zvino. Mumwe mushandi wemwe kambani anoda kuzivikanwa nezita rekuti Tambudzai anoti mazita akaburitswa mashoma, sezvo kambani yavo inotengesa nzvimbo dzekuvakadzimba kuvagari vari kunze kwenyika asi vachibhadhara mari yekutenga kuBritain.
Toziya munhu ari kuUK akatenga land muno muZimbabwe for those developers, but they opened an account there and they buy the land uko. Mari dzese dzirobhadharwa uko. The land is here.
Mamwe makambani nevanhu vakaburitswa mazita avo vanoti zvakabuda mugwaro reRBZ Manyepo, sezvo vakapedzerana nebhanga guru renyika iri kare. Kunyange vakuru vemakambani varamba kudomwa nemazita, vanoti vakapedzerana nebhanga guru renyika. Mumwe mushandi wekambani yeUnilever asina kuda kudomwa nezita, anoti zita rekambani yake rakadomwa nekuda kwekusagona basa kwebhanga guru renyika, sezvo vakabhadhara mari yakabuda kare kare.
Iyi ndikufungidzira kuti ipaperwork yekureserve bank isina kuitwa zviri proper.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti vanhu vakaburitswa mugwaro iri vashoma zvichienzaniswa nemari yakambotaurwa iyo inosvika kumabhiriyoni ane chitsama.
At least taroona zveshuwa, but hapane mahunga-hunga I think market but wamwe ari kuti list inogona kunge isiri comprehensive nekuti mari dzakambei dzataurwa navamangunjwa. Mari dzakatwandisei, even mari dziri kutaurwa mumagwaro onyaya dzemaillicit financial flows, nyaya dzeexternalization idzodzo dziriraudza kuti mari yanga ichibuda kana kuti iri kutobuda imari yakachawandisisa. Saka I think pane kusanwirirana terms of list, my expectations evanhu nelist rakaburiswa nehurumende.
Vachitambara vanoti hurumende ichine mukana wekuzvichenesa kana ikaita commission inoongorora kuburitswa kwemari munyika nemunhu wese. Kuburitsa mari zvisiri pamutemo kana kuwana mari kunze kwenyika munhu asingataure kuhurumende mari yaanenge awana kuti abhadhare mutero imhosva. Vamwe vanoona nezveupfumi vanoti mitemo yakafanana nekurambidza vemabhizimisi kudzosera mari yavanenge vashanda kumusha kwavo zvimwe zvezvinhu zvinodzinga vemabhizimisi vekunze. Mamwe magweta anotiwo zvinonetsa kusunga vakaburitsa mari ava sezvo mutemo wacho usina kujeka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Vamwe vagari vekumagokova kuchisumbanje mudunhu reManicaland vanoti vakatsamwa kuti zvirimwa zvavo zvakaremirwa pasi nekambani yeGreenfuel Private Limited apo vainge vatarisira kukohwa. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti kambani iyi yakaremera movhu, chibage nedonje zvevarimi izvo zvakaita kuti vakawanda varasikirwe zvikuru. Vamadhuku vanoti nyaya yemiganho neivhu iyo yagara ichinetsa ndiyo zvakare honzeri pachiitiko ichi, uye vanoti hurumende haina zvayati yaita pamusoro pazvo, kunyange hazvo nhengo dzeparamende dzakamboshanyira nzvimbo iyi uye dzinoziva nezvenyaya iyi. Mumwe wevamiriri veparamende vanoziva nezvenyaya iyi uye vaive muchikwata cheparamende chaiona nezvekuendeswa kwevhu kuvatema, vameya Justice Vadya Jena vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi vanoiziva uye ichataurwa muparamende mavhiki mashoma ari kutevera. Studio 7 haina kukwanisa kubata veGreen Fuel kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navamadhuku.
VeGreen Fuel varimira chibage nedonje revagari vekuchisumbanje pasi, zvekuti kutaura kuno vane hurongwa hwekurimira rakawandisa asi vanga varimira 5 hectares. Zvazotadza kuramba zvichienderera mberi nekuti varimi vazhinji vazosimudza musoro vachishinesana nekambani kuti naakurimira sei zvinhu zvedu, nguva yekurima yapfuura uye yanguva yekukohwa.
Vaita izvi ndiani?
Ikambani yeGrifi vachishandisa matrakta avo. Tingati pari zvino gore rino mvura yanga iri kunaya zvakanaka, saka varimi vatomusara nemavhiki maviri ekukohwa ndopazvaitika. Zvekuti zvinhu zviri kushungurudza vagari kuti seiko zvaitika, nekuti zvinoratidza kuti ukama hwagara huripo pakati peGreenfield nevagari hauna kumira zvakanaka, nekuti hapana kutaurirana, hapana kunzwisana. Saka mibvunzo mikuru ndeyekuti seiko zvaitika munguva yekukohwa yakukwana. Zvinoratidza kwatiri hutsinye.
Ndo zvatoda kuziva chii chaitika apa.
Hatingangoti pane makakata nagara angoripo atove nemakore anoraudza 8-9 kana tingauta kuda kusvika decade, nekuti pane muganhu iri kunoita kuti miganhu yevagari neGreenfield inoperera papi, uye ukama hweGreenfield nevagari panyaya dzeminda huri kufamba sei. Saka zvaitika izvi ndechimwe chezvinhu zviri kuratidza kuti kunzwisana nekutaurirana hakusi kufamba zvakanaka.
Chibage nedonje zvese zvarimirwa kure.
Zvarimirwa pasi kutorima nematrakta vachiri zvipfutsira pasi, zvokuti ivo varidzi veminda idzi kunyange vamhanya mhanya kuda kunondonga zvarimirwa izvi hapana chiri kubuda, nekuti chibage changa changosara nevhiki chete chichikokorwa, donje racho ranga ratove nemabhora raakuchena. Saka zvinhu zvinoshungurudza nekuti vese vanga vachiona zvichiitika izvi vanoona kambani iri yaine hutsinye, nekuti kunyange kwazvinoitikawo kune dzimwe nzira nyika kana kuti kuma tauni, kuti nongozwa vemunicipariti mapurisa aya kana vanhu vakarima vasingafaniri kunge vachirima vanopihwa mukana wekuti vabvise zvinhu zvavo, kana kuudzwa kuti dai maita mavhiki maviri kana pano nepapo, asi kambani haina kunge yazviita izvozvo. Ndopatiri kushungurudzikana.
Makamboendesa nyaya iyi here kumapurisa kana kuti kwashe?
Iyi nyaya yeukama hwekambani yeGreenfield nevagari haisi itsva, vazhinji vagara chizvati taane makore anoraudzira 8 ichingotaura nezvayo. Tingati madzimambo edu kunza kuna Chief Garahwa, mapurisa aipachisumbanje, inyaya yanga yaenda kumatare magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights, inyaya yavanomirira, inyaya yakaendeswa kuParliament Portfolio Committee yeyouth Indigenization and Economic Empowerment, uyezve pari zvino kutaura kudai inyaya iri mumaoko ecommittee yeParliament yeLands. Kambani yaramba ichiregedzwa ichingoita mapiro ayo munharaunda ine vagari vane kodzero vane hurumende. Tichishaya kuti hurumende inoregedza sei kambani ichiita zvakadai hutsinye kuvagari.
Saka pari zvino pazvaitika nhasi izvi, mambotumira shoko here kuhurumende, kumapurisa?
Sekutotaura kwatiri kuita kuno iyi ndiyo imwe nzira dzekuti vazhinji vateerere, nekuti vanogara vachiteerera chirongwa chenyu cheStudio 7. Asi isusu seveku Platform for Youth Development Trust taudza mapurisa nyaya iyi dauza we koti kwenye kutiba shinjiba yadimi kwa pasi awani wanopi wa mbeu ni huru mende yedonje mbeu ni huru mende yechiba kipa ya tedi presidential scheme saka we koti kwa pache cheche inye hati uma wako wawo zikubatirana kutife kike quantify kuti jarimi kwa pasi izi zino kwanza kuita mari asa azizo zegaza tati tamba nisa zanya hii ku parliament portfolio committee ya wajika jena ya gara hii kubatiri zanya hizi kutishibude pa chena da mangara zanya hii ku lens commission
vanga vari mkuru wesangano replatform for youth development wa Claris Maduku vari parunare kuchipinge na Talino Kawandewe studio 7. Iye zvino tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevateereri vedu pamadande mutande esocial media.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei tangatiri kutarisa mashoko emapurisa avakaparura nezuro ekuti vari kutsvaga vaitaidza mara murwiri wekodzero dzevanhu uyo wakatsakatika makore matatu apfuura. Regai timboenda kuvatsigiri vedu veVOA Shona Facebook page yedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Oma tinashe munashe kuharare. Ya nyaya iyi inobata zvikuru munhu wese tichinzwa nyaya iyi kubvira kare 2015. Saka inini zvangu panyaya iyi ndirekuti mapurisa anozotanga kutsvaka ike zvino uyu munhu achitorwa papicha yandakaona inoratidzira kuti aiva mota ine mapurisa. Saka mapurisa akamutorawo. Mapurisa api ari kuti kana mapurisa wayo asiri kugona kuwanikwa kuti abvunze kuti pamakamutora makamuendesa kupi vakamugamuchira ndani. Ini tinokwanisa kukasira kutestwa nyaya yachona pakuona kwangu. Ndinoona kunge inenge disguise kubata vanhu kumeso.
Muri kutaura na Desire Mutape, ndiri kuPretoria. Zvinoratidza kuti hurumende yedu ihurumende yava kukoshesawo zvido zvevanhu. Ihurumende yasiyana nehurumende yava Mugabe. Zvinoratidza kuti vaED munhu akazvipira kushandira nyika.
Ndinoitwa Muzvare Fungai Chidoko, ndiri kuEmirates. KumaEmirates hakuna kibve basi, tiriko nendawo yekushupika nekushungurudzwa navo vanhu vari kutonga nyika vadai vambobvawo. Vakutsvaga itaidza mara iye zvino. Makore ese aya vanga vakanyarara chokwadi chokwadi mumwe munhu kutsakatika just like that. Kuti jairira hatisi kutombofara nenyaya itaidza mara. Munin'ina wake akasvika pakutosungwa achisungirwa nyaya imwe chete iyoyo achiprotesta kuda kuziva kune mukoma wake. Iye zvino izvi vakuramba vachitaura kuti vari kumutsvaga. Vanomutsvaga havasi kuziva kwaari. Kuti ita mapenzi kubata pfungwa dzedu.
Munotaura navadhanisa, ndiri kuUK. Chokutanga ndinoda kuchema zvikuru nemhuri yokwadzamara. Tinoziva kuti kutakatirirwa nememba yefamily zvinorwadza, ende munhu wanga achiri munhu wechidiki akasiya mukadzi mudiki nevana vadiki zvinorwadza. Ndochinda pechitu kuti iko munoziva tingangoti hedu kuda vamunangagwa varevesa, asi ndinofunga vanorevesa. Kufunga kwangu nokuti munhu azvipira kuda kugadzira nyika kuti nyika inake. Nokuti iyi nyaya dzamara iyi haisiri nyaya yakanaka. Mukawa vachizvipirawo kuti ngazvibude pachena, mapurisa ngataure. Ndinovimba takazvinzwa kubva 2015 pakadisapia vadzamara. Hapana munhu akavuya pamberi kuti abatsire mhuri kuti kana kutsvagwa kwavo kana mainvestigation hapana akaitwa. But vamunangagwa iye zvino vazvipirawo kuti zvinhu zviitwe nenzira yakanaka. Ndinofunga vashanduka.
Ana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous nemi vateereri vakwanisa kunge vachipinda muchirongwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mubatanidzwa weMDC Alliance unoti hausati waona zvichemo zvebato reTransform Zimbabwe, iro rinove imwe nhengo yemubatanidzwa uyu, riri kuti harisi kubatwa zvakanaka nemamwe mapato. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kushanyira nyika yeChina mukuedza kwavo kukwezva vekunze vanozosima mari munyika uye kugadzirisa ukama hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinotarisira kuti munge muine zvakare manheru patinokupai dzimwe nhau. anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina ntungamiri nkomo.